Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 26th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the presidential pardon of all female prisoners from the country's jail, except for two that are on death row or facing the death penalty. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, women out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai. Don't forget to join us.
Ngolesine lwabo mama sitholakala njalo ebulenjini. We are also on the web on voazimbabwe.com lobanjalo ku voashona.com lobanjalo ku voaindebele.com.
And don't forget that we are actually live streaming as of now, so you can join in the conversation. Go to our Facebook pages, like PJ said, go to voashona.com, go to voaindebele.com, and also go to Studio 7 Live Talk. We are streaming right now, so please join the conversation.
Zitarangu ninonzi Rita Nyampinga, ndinoshanda ne Female Prisoners Support Trust kana kuti Female Prisoners Organization yedu inoshanda nemadzimai ari mujeri kuvabatsira kuvari mujeri imomo nekuvabatsira zvakare kuona kuti vadzokera mudzimba dzavo zvakanaka here, vayanana nevanhu vavo nehama dzavo vavakatadzirana navo nevana vavo kuvabatanidza nemhuri dzavo.
Zvakadai zvinenge zvakaoma. Munoziva kuti vanhu vangoburitswa. Vamwe vacho havana kumbobvira vauya kuzoonekwa vari muusungwa, vangodzichiendai. Kana kuti vamwe vanga vagara vari muusungwa imomo vari mumajerumu, munhu akasungwa makore matatu mashanu apfuura arimo mujerumu, achaziva here kwekuenda? Achaziva wekubatana naye here? Nekuti zvakaita semajeri akaita samachikurungu, vazhinji vacho vamwe vane mhosva dzine makore akati wandei vanenge vachitobva kunzvimbo dziri kure, vondichendai munotizira kuchikurumbi. Kana kwaimbokwirira mabhazi nekare pamwe kunenge kutsitsiriko kwakachinja. Saka zvinenge zvichida kuti zviitwe, vanhu vachigadzirirwa kunzi maakuenda, vanhu vobva vaziva kwavari kuita se kwavari kuenda. Vamwe vacho jeri rinokwanisa kunge richifemera hama kuti munhu wenyu abuda kuno, vanhu vachizouya kuzotora hama dzavo ndoo vama. Vamwewo zvinoenderana nekuti wakapara mhosva yakaita sei, unotokaya anouya kuzokutora. Saka isisi ndo kwatinozopindirawo manje kuti vaye vari kuda rubatsiro tovayamurawo kuti mati munoda kuenda kwakati muchafamba sei. Tine chikwata chedu chatinoshanda nacho chemaorganization anoshanda mumajeri chinonzi Prison Working Group, kana kuti zvinonzi Zimbabwe Association of Organizations Working with Prisons and Prisoners. Ikoko masangano yayo ndiwo anokwanisa kuita sekubatsira vanhu ivavo, nekuti kumajeri kuvanoziva kuti toshanda navo vanogona kuvarifera kwatiri kuitira kuti tikwanise vaye vatokwanisa kuenda navo vaitawo dambudziko vatinokwanisawo kupa kana zvipfeko chaizvo, rinova ndoo rimwe dambudziko zvikuru kumadzimai. Saka isusu tinozoona kuti vauya kwatiri vaye vaya, kana kuti tinoenda tonotaurirana nekumajeri ikoko kuti vanoda rubatsiro ndavanani, tobatsirawo zviri patinokwanisa. Issues of intervention, rehabilitation and reconciliation should be considered in such circumstances, because there are some special cases where the crimes are of a heinous type and the community is not ready. They are not prepared. They haven't been prepared psychologically to receive that person from prison. And the prisoner herself is not ready. We really step in as a country to assist them, because the government itself, the prison service itself, it can do. But there are some limitations. We as a civil society, we can chip in, we can assist by giving them, as for Female Prisoner Support Trust, we have got what we call starter pay. We just pull in resources through our rapid response project where we make a call through the Women's Coalition of Zimbabwe to say, girls, can you please assist? This is a problem that we are facing at the moment. And we can also get them back to their homes and speak to their families.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the presidential pardon of all female prisoners from the country's jails, except for two that are on death row. We'd like to hear your views. What do you think of what is happening in the country?
PJ. Zimbabwe has just freed 2,000 inmates as the country's prison system struggles with the massive overcrowding and food shortages. The notice of the pardon was announced earlier this week by President Robert Mugabe himself.
And PJ, interestingly, the pardon was also extended to all male prisoners under the age of 18, that's juveniles, and all female inmates, with the exception, like we said earlier, of two life sentences.
Yeah, it also included terminally ill prisoners and some male inmates with sentences of under 3 years who had served a majority of their time. So prisoners convicted of murder, armed robbery, treason, rape or carjacking were not eligible for early release.
And PJ, Priscilla Mtembo, an official with the Zimbabwe Prisons and Correctional Services, told the Herald newspaper, quote, our 46 prisons nationwide are overpopulated. We have a holding capacity of 17,000, but we have been holding over 19,000 prisoners. She said, adding that the pardon will go a long way in helping to provide better conditions for the inmates that remain incarcerated. And we did try to actually get in touch with her earlier on, but we were not successful. So we want to hear your views on the issue, PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona izangikhathaze izandihluphe uphumelela kwabesifazana kunhlelo zabo zempilo yansuku zonke. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Lamhlanje ke sikhuluma ngodaba lolu olokuxolelwa kwezibotshwa ikakhulu iningi lazo lingabesifazane kuthiwa kusele kuphela labo abamelele ukuthi balengiswe. Ikanti ke lokhu kuxolelwa baxolelwe ngumongameli Robert Mugabe ukhulume ngakho kuyona eqaliseni kwayona le iviki. Ikho ke bona ke abayezemajele iziphathamandla zamajele ikakhulu unkosikazi Priscilla Mtembo ubethe nayena amajele vele agcwele abantu abaningi. Amele amajele wonke angamashumi amane lasithupha 46 prisons. Amele abe lezibotshwa ezingaba zinkulungwane ezilishumi lasikhombisa 17,000. Kodwa ke khathesi emajele kade kugcwele abantu phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,900. Ngakho ke lokhu okwenziwe ileli nyathelo elithethwe ngumongameli Robert Mugabe lizanceda kakhulu ekwehliseni inhlupho ezibhekane lamajele. Ikanti ke khathesi vele uhulumende ukhala ngokuthi kalamali yokuthengela abantu izibotshwa imithi, ukudla, imithi lokunye okunenginengi ukuthi babe lokhu besejele. Ikho ke lokhu kuzanceda. Kodwa ke udubo ukuthi lapho sebengiphumile ejele baza kwenelisa na ukuthi bangene bayiqalisa impilo yabo kuhle kuhle. Yikho esikuhluzayo olamhlanje. Inhlupho bani umbani ozabanceda aba ebemuli bayabamukela yini lapho sebephumile ejele? Yiwo mbuzo esilawo.
Aiwa, PJ, Iroida Manasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu kuregererwa kwakaita madzimai vese vari muusungwa kutanga kwevhiki rino nemutungamiri wenyika President Robert Mugabe. Kusara kwemadzimai 2, PJ, vari kunzi ivo vakaponda vanhu. Saka tiri kutarisa kuti zvii zvichaitika kune madzimai aya nekuti mamwe masangano anoshanda nemadzimai akadai vanoti aiwa paifanira kunge pakaitwa zvirongwa zvekuronga kuti kana vachinge vazobviswa mumajeru vanoenda kupi. Vanosvika here hama dzavo dzichivatambira uyezve sekutaura kwatamboita namai Nyamupinga vanoshanda nerimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ari musungwa vati ivo vamwe vanenge vasina kana mari yebhazi. Vamwe vanenge vasina kana chekupfeka chekuti vazive kuti ndiri kuenda pakati nekuti vakasungwa nguva yapfuura.
Nemakore.
Varimo. Asi zvakadaro hazvo PJ vati chinhu chakanaka asi pakutoda kuti pachishandwa zvakasimbarara kuti zvionekwe kuti zvoitwa sei. uyezve PJ tinenge tatova nemunyarikani wedu wekutanga saka tombotanga kuva kuvachingamidza vachiota makadi henyu
ivo makadiwo zvenyu
aiwa tiri nani muri kunzwa iri mudariro iyi takaona mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachitivo varegerera vanhu vanga vari majeri vanosvika 2000 asi nhasi tiri kunyanyozeya zvedu nenyaya yemadzimai asi mungangotipawo pfungwa dzenyu imi serimwe remasangano anoshanda nevari muusungu
tinotenda zvikuru nenguva iyoyi chinhu chakaitwa nemutungamiri wenyika zvikuru sei kwa vakanangana nemadzimai chakanaka zvikuru dambudziko risinganzwisiswe kana risinganyatsoonekwa nesu sevanhu vagari venyika chinhu chinonzi mukadzi abvanga kana kuti anga ari mujeri anenge aine chimiro chipi tichitarisa zvakare majeri edu majeri mazhinji ari muno muzimbabwe akanga akavatirwa vanhurume saka naizvozvo zvega izvozvo tikatarisa nhamba yevadzimai anopara mhaka haimbokwanisa kusvika pa4% kana pa5% yemajeri ese yevanhuvanenge vari muno muzimbabwe saka naizvozvo mutungamiri wenyika avatarisa havangoona kungotarisa vari vega asi kuti vatarisa nevamwe vanovabatsira kuti vaone kuti zvakakodzera panhu zvipi
saka imi vachiota kuti munobatsira here panyaya dzakadai munenge mataurwa here kuti ndo zvichange zvichiitika
tikaudzwa kuti ndo zvichange zvichiitika tikapirwa kuti ndo zviri kuitika tinobatsira nekuti ndo rimwe remabasa atinofanirwa kuti tiite kubatsirana navo kuti tione kuti vanhu ava vari kuenda munzvimbo dzavo vachinogara mune zvakanaka here tukatarisa padonzo reprison service vanhu veprison and correctional service vanotivo rehabilitation and reintegration saka ndo reintegration yacho niyoya tinobatsirana navo kuti vanhu kana vadzokera munzvimbo dzavo vanogara vagamuchiwe mune zvakanaka
aiwa pakanaka
saka pane iyoyi nyaya yevava vari kuburitswa ma zviuru kana kuti nditi 2000 makanga makataurirwawo here murimo here munyaya yacho
ane vava vakanga vari kuburitswa ivava hatina urongwa hwatakange takapiwa kundo zviri kuitika takazongonzwawo maredhiyo sematinzwira ari kuitawo nevamwe nemapepa kuti hando zvaitwa saka isusuwo sechinhu chatange tichitarisirawo sevanhu vanoshanda nevanhu kudaro takangozvitambira kuti aiwa vaita havo nekuda kwekuti tinotarisa kugara kwevanhu vari mujeri kuti vanenge vakagara sei
aiwa mumbobata makadaro PJ, an interesting view there coming from Mr. Chihota, who works with prisoners, actually. He's saying that they were not really informed
yes,
that this was going to happen. I guess maybe a presidential pardon is supposed to be a secret, I guess.
But at least you inform the stakeholders, I would think, so that they get prepared. So that's what Mr. Chihota is complaining about, that, okay, as much as we appreciate whatever their president has done, but it also creates a little problem here and there.
Yes. I think, PJ, maybe before we go to you back, we can just take our Facebook. We have a huge response from Facebook. And as you know, we are live streaming right now, so you can join in the conversation. We have Ndlovu Christopher, who says, it is just a campaign of staying in power. There is not even a single inch of sympathy. If he really is sympathetic with our country, all we need from him is to step down. This is the most sympathetic gift anybody can give us right now. That's Christopher Ndlovu. Yeah. That's his view.
Joey Macmillan Swanda says, no mess, just pulling one of his cards. Very clever. He knows it's going to be a shame if all the prisoners die of starvation and debt in prison. Questions will be asked. He just wants to save his face, period.
And we have Terence Mwedzi who says, apana chakamboipapa. Zviri right. Ngati tarise pane zvabvunzwa chete. There is no sideways of that question. Saka iye ari kuti aiwa vamugabe vari right vakaita zvakanaka vakaburitsa madzimai nevamwewo kubva muusungwa.
Tinashe Bright Jakarta says Mugabe did not pardon anyone, but he knew that there is no food in prisons.
Mm-hmm.
These prisoners were going to die in the prison the same way they will die outside. It's the same situation in prisons is the same way outside. Zinenge tsitsi asi chokwadi chaicho uroi, jumping out of a frying pan into the fire.
Interesting views there, PJ. Puna speed. Gabari no cheka. Somebody on Facebook who says, so it means women must commit crime so they can be pardoned. That's his view.
Fidel Chisko Mutau says, Mugabe desired mercy than sacrifice.
Mm-hmm.
LOL.
Tichaona, we see Tichaona Mtlanga, you want us to call you, we will be doing that. There's also Ngoni TJ, kuda kuvoterwa uku kuna 2018. Ati kuya uyu.
Mm. Abed Niko Zulu, that, as well as Obey Gacha, wonke bafake ama numbers abo kuti bafonelwe back.
Mkuma Obey is back. Aiwa Mkoma Obey ndo vakatsigira chirongwa chino PJ kubvira mukutanga kwacho. Saka Mkoma Obey tinofara kuti matumira namba dzenyu kuti mufonerwe, muchafonerwa tinzwe pfungwa dzenyu. Asi tine mutereri tisataenda ikoko PJ. Tine mutereri vachimowa vari ku South Africa vati vada kumbotipo pfungwa dzavo. Makadi vachimowa.
Ndipo makadi noenyu.
Aiwa tiri wadi mungatipo pfungwa dzenyu nezviri mugango izvi.
Right, nyaya iri kuna president yakanaka chose.
Sei muri kudaro?
Asi, handiti kuziya wai vachuza vakadzi chete.
Aiwa, pane vamwe pa 2000, pane vamwe varume nevana vadiki, vakomana vachiri vadiki vasikana. Asi isusu nekuti tiri program yemadzimai, tiri kuconcentrate kumadzimai nasi. Asi varipo varume futi vanzi vaende. Saka pane 2000 vanhu vanzi vaende.
Okay, no badani no visa papo ndonda kuti ko inja vachizo vakadzi chete aiwa kana zvakanaka.
Aiwa pakanaka. Ndo basa redu iro.
Okay.
Zvakanaka.
Tinotenda.
Bye-bye.
You were just about to take another Facebook contributor. Go ahead.
Yeah, Terence Mwedzi says, let's focus to the question only. And singazi yangu kuti ari kurevei and abva aisa zvekare number dzake edzerunare uhle wafaka lenombolo dzake zvocingo useZimbabwe uthwangu Terence Mwedzi yokucena nalo kadimilai.
Interesting. And for those that are sending us your views as we are on air right now, you know that we're live streaming. You can visit our Facebook pages, VOA Shona Facebook page. PJ, what other Facebook page do we have that they can visit?
Sile VOA Ndebele, ekasini letu ele VOA Ndebele, sila kukatesi so siyapuma kona. Ngagatu ngagabi kona, uhlu kichimele kona ku Facebook ngoba. Kulapo ke oza sipona kona, uhle luluzo liwe pela, nyesikati sika 9:30. Iko ke zitanda ke uti libizi, banye elila lela lawo. Ukuthi lisibone kumabona kude we Facebook enkundleni yethu ye Facebook ku VOA Indebele ku VOA Shona la ku
Studio 7.
Yeah, sikhona.
Maybe PJ, before we continue, we can go back to Mr. Chihota just so that we have not forgotten you, Mr. Chihota. I would like to just have a conversation with you again. So how are you proposing to work with the prison authorities now that this pardon has been announced?
The issue is not just about working with the prison authorities, but also working with the former prisoners.
How do you work with the former prisoners?
The issue that the former prisoners know where we are and are free to come to our offices. And if we have any help that we can render, we can do it.
Munowanikwa papi? Nekuti vamwe vanogona kunge vakateerera nekuti hanzwa kuti vakatotanga kuburiswa nezuro.
Isu tinowanikwa kumbare.
Ehe, nyatsopai kuti papi kumbare.
Eastern side yeRufaro Stadium. Kumanjela way.
Aiwa.
Aduze pedu pane chechi yeSalvation Army.
Ehe.
ye 70 day kana vakasvika vanhu vava vanyanye kurasika kumbare ndoku
ndokumushawe ruzhinji aiwa ichokwadi mushawe ruzhinji
muri kushandawo here nevemachechi kuti munge muchibatsira vana
murongerwa zvakaitwa nemamirira zvakaitwa nemakurukurira atinoita nguva yese machechi mazhinji tinobata navo pamwe chete kurozotiwo avo nevavowo vane zvavo zvido zvavanodawo vanoitawo nenzirawo dzavo kana hationi paine chakaipa kana paine vada kushanda vari vega asi vazhinji tinoshanda navo
pj
matambudziko api amunoona anozosangana neavo vari kubuda
matambudziko avanonyanya kuwana ndeyekuti vamwe vacho vanenge vachibva kure vaakuda kudzokera kwavakumusha kwavo kana kuti anga achirodya amba paanga achirodya imba yakavharwa yanga ane makore matatu mashanu ari mujeri anoda transport yekuenda kunove kwaanoti apa ndinokwanisa kusogara mune zvakanaka
ko kuhama dzevavo vanenge vari vasungwa vanenge varegeredzwa sezvaitwa izvi munoenda here muchinokurukura navo kuti hama yenye yakudzoka mozoibatwa zvakadai nezvakadai nekuti vamwe vanenge vaenda vapinda mujeri vachibva munzvimbo dzavanogara vakapara mhosva munzvimbo idzodzo munotaura here nehama dzavo pavanozodzokera
kazhinji kazhinji rubatsiro runopuhwa anoruda
ehe
haungosinia nekuti ndinotoda kuti ndipinde zvakatobva kana munhu akauya achiti anoda rubatsiro
ehe
iye wamunotitora moisa pamberi moti aiwa uyu hatinotoi rubatsiro hwacho nekuti anenge achiruda kana vanhu vakadaro varipo vaine matambudziko ndo zvatakamirira
umnumzana Chihota wenhlanganiso eyezacro ephathisa labo abaya bebochiwe kodwa ke lapho sebephuma lalapho besejele khona lapho bayabancedisa lapha lalapha ya so sibe simbuza lapho ukuthi ngalolu hlelo ke olukamongameli Mgabe olokuxolela inkulungwane ezimbili zabantu bebelungiselele na bathi bona hayi bebengakulungelanga lokho kodwa ke kungasenani yinto enhle linyathelo elihle elenziwe ngumongameli ukuxolela abanye babo yikho ke sambuza njalo ukuthi sokuya kwenziwani ke ihlekana labantu leli lingani likhulu inani langkhona liyasebenza yini labezinkonzo ukuthi babuyele ezimulini zabo babuyele empilweni yabo yansuku zonke wavuma umnumzana Chihota ukuthi yes yebo ye bayasebenza laba izinkonzo ukuthi babancedise njalo iningi labo inxenye babevele bengela la mali yebhasi yokuthi basuke lapho ababe kade bekhona khona ejele besiya emakhaya yikho babancedisa ngazo zonke indlela watsho lokuthi ukuthi ihofisi yabo iduzane le National Sports Stadium
kumbare
embare
kumshavu zhinji PJ tichiri ipapo tombotora tichaona Mhlanga amene ndofunga iyi hanzvadzi yangu handizive makadii mukoma tichaona
tiripo makadii tete muri tete zveshuwa
aiwa mwakadii nenyu
tinotamba
eya muri kuizwa iri mudariro iyi munoionawo sei kuti president vakati aiwa vanga vari mumajeri vanosvika 2000 ngavaregererwe asi madzimai ese kusara kwemaviri ndo vari kusara
ya zvavaita zvanga zviri zvinhu zvakanaka kuti vadzokerewo munhu anongopiwawo second chance muupenyu hwake zvochinooneka kuti pane zvavanga vachidzidziswa here pavanga varimo vanogaramo vanourarama upenyu unoraramawo nevamwe vanhu vanhu vasavasarudze vakatadza kuvasarudza vanhu vanogona kuita sei kuva vari vanhu vanoita chii zvinhu zvinonzwisika
saka ikoko
handingori nawo chetewa
kusouth africa ikoko kwakamira sei nenyaya idzodzi dzekukandwa kwevanhu mumajeri tinonzwa kuti vakawanda zvizvarwa zvezimbabwe vari kuwanikwa vachikandwa majeri iko
ya vari muno vakawanda singouti munhu akana akabva kwaabva angori nhubu anonge asingoita unhubu hwake
Aiwa.
Saka ndiwe.
Tinotenda mukoma tichaona. Hina hapana taita here vari pasunde tibhuye navo.
Ah, pandirikufamba ndatobudirova kubasa vana vandimukoma anozi mukoma Dennis Mangwende.
Ah, okay.
Ngoi koi omukana. Zvavapo vaitawo mhanza.
Ugava uye pafoni tibhuye navo.
Zvakanaka.
PJ vatori.
Maita basa.
Hello?
Yebo.
Makadini.
Ah, vazi vari kunyara kutaura.
Aiwa, pakanaka hapo.
Zvakanaka.
Tanga tava juma iwa, tinotenda mukoma.
Zvakanaka, nekuti ichakara zviri zvezuva nezuva.
Aiwa, ichakwadi iyoyo. PJ.
Awe ube vavazai mune wetu lami.
Zvaita zvehama.
Zvanga zvaita zvehama. Ya, uya babaza layo, uya sekela uhlelo lolo kuti umongameli wenelise ukuxolela iningi langkhona abantu abangabesifazana. Abangaba izinkulungwane ezimbili kuthwana nakube kulabantwana kumbe ngithi abasakhulayo abeleminyaka engu 18 labo abaxolelweyo akula njalo kube laningi nelabo labesifazane kodwa ke kulabesilisa labo akade sebevele sebeqedile ukupika ngathi kumbe sithi singathi okade egwetshelwe ukuthi ahlale ejele okweminyaka elishumi xa kuyukuthi sesalelwe iminyaka kumbe emithathu kumbe odwa kumbe mbili ubekhululwa ubona labo kuzoba lalabo akade abakade besebegulela vele ukuthi avele akusela mpilo labo bakhululwe kwasala izigeleqe ngempela ezinjengalabo ababulali abathathela abantu izimota labo abagqekeza izindlini bephethe imbhobho izigeleqe ngempela yizo ezisalele ezingaxolelwanga ila yilinyathela elihleleli zvinogamuchirika
tiri ipapo PJ tombotora vachihota nekuti nguva yedu ndiwe inenge yakuda kudyanana vachihota saka mune muchibatsira nei tomboti munhu ari kuda kuwana rubatsiro zvii zvamunobatsira nazvo imisangano renyu
ngaititauri pane zvatiri kuita izvi
asi moti gagaga
izvinezvi tine vanhu vatiri kutora tichipa tunhu wekuti vatange kuzvibatsira ivo pache zvavo kuti vaziriritire kuna iye pache zvake ndiye anotaura kuti anoda kuitei oona kuti anozvikwanisa here pari tinazvo here kana tinazvo tomupa kana tisina tomutsvagira kune vamwe vakatavo kana seni kana nani vanomupawo zvinhu zvavanoita kuti abatsirike hazvizi zvese zvatinenge tinazvo zvimwe tinotsvaga tinopemawo zvimwe tinokwanisa vanochengeta huku vanochengeta tsuro vanoda kuitawo zvetengesa zvatinoona zviri padyo zvinokwanisa kubatira munhu
aiwa pakanaka vane nzeve vanzwa asi moramba makabata nekuti nguva dzedu ndodzadyanana asi tichadzokazve kwamuri nekuti nhare dziri kuti netsei tanga takataura zvina mairita nyamupinga vefemale prisoners trust but asi nhare dzavo hadzisi kuitsa nevamwewo vamwe vasungwa vakaregererwa mugore ra2014 sisi chenge nasisi constance asi nhare dzavo hadzisi kuita saka tokutendai thank you very much to our listeners and also now you know we're live streaming and you can go straight to www.voazimbabwe.com and also to our facebook pages voa shona voa ndebele and studio 7 then join in the conversation stay tuned I'm marvelous mplanganyahuye
mina uPraxedes Jeremiah sesivalelisana labalaleli bethu baseredweni kodwa ke lingakhohlwa ukubana siyaqhubeka phambili okweminye imizuzu engamashumi amathathu we 30 minutes sisebulenjini kufacebook kanye laku-voa shona.com voa ndebele.com